Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechipiri Chikumi 16, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC City, ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus huri kuwedzera muZimbabwe, kunyanya zvizvarwa zveZimbabwe vari kudzoka kubva kuSouth Africa. Asi tinoonawo sekuti dambudziko hombe riri mumaquarantine center mavari kupinzwamo vasati varidiswa kuti vazoenda kudzimba dzavo.
Vanhu vevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika vakakwira nezuro kusvika pamazana matatu nemakumi masere nevanomwe, asi uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi Manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Mapurisa nemauto anovharisa dhorobha reulawayo nhasi mushure mekunge amanikidza vanhu kudzokera kudzimba dzavo.
Dare raramba kuti client yangu ipiwe bail nenyaya yekuti vanoti anokwanisa kuzonotaura nevari kunzi mawitness. Mawitness ari kutaura vanhu vanosevenzera kambani inonzi Netfarm. Varamba zvekare vachiti anokwanisa kupara dzimwe mhosva akapiwa bail dzakafanana neidzodzi, vachitarisa kuti akambopomerwa dzimwe kudhara asi haana kubatwa nadzo.
Muzvina bhizimusi akonzeresa mutauro munyika vadhele chinguwaya vanonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika vakakwira nezuro kusvika pamazana matatu nemakumi masere nevanomwe kana kuti 387, zvichitevera kuwanikwa kwevanhu vana vakadzoka kubva kuSouth Africa vaine chirwere ichi. Vanhu vanosvika mazana matanhatu nemakumi mashanu nevatanhatu kana kuti 656 vakavhenekwa nezuro kuti vane utachiwana here hwechirwere ichi kana kuti kwete. Vapona kubva kuchirwere checovid-19 vasvika pamakumi mashanu nevana kana kuti 54 uye vashaya vachiri vana kana kuti 4. Munyika yose vanhu vanosvika zviuru makumi mashanu nezvinomwe nezana nemakumi mapfumbamwe nevana 59,194 vavhenekwa kuti vaonekwe kana vaine chirwere ichi kusvika pari zvino. Asi uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi Manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika pamamiriyoni masere kana kuti 8 million uye vafa vadarika zviuru mazana mana nemakumi matatu nezvinomwe zvine mazana mashanu kana kuti 437,500. America ine vanhu vave kudarika mamiriyoni maviri vabatwa nechirwere ichi, vafa vachidarikawo zviuru zana negumi nezvitanhatu nezana kana kuti 116,100. Dzimwe nyanzvi mune zveutano dzinoti kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubva kuSouth Africa vari kuwanikwa vaine chirwere ichi munyika kwave kutyisa, sezvo vanhu ava vari kugona kunge vachibatira chirwere ichi vari munzvimbo dzavari kuchengeterwa vapinda munyika kana kuti maquarantine center. Studio 7 yatumira mibvunzo kune vari kutungamira urongwa hwekurwisana necovid-19 mudunhu reHarare Dr. Prosper Chonzi, asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Asi mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira vachipindurawo kumubvunzo yatanga tavatumira, vati vari kuongorora vanhu munyika asi huwandu hwevanhu vari kubatwa neutachiwana munyika ushoma zvikuru zvichienzaniswa nevari kubva kunze kwenyika. Hurumende inonziwo iri kuita dambudziko rekuwana zvekushandisa zvakakwana mukuvheneka vanhu. Imwe nyanzvi mune zveutano Dr. Edgar Munatsi vanoti hurumende inofanirwa kuchitambanudza zvakanyanya urongwa hwekuongorora vanhu uhu kuitira kuti ivheneke vose vari kubva kunze kwenyika pamwe nevagara vari munyika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus huri kuwedzera muZimbabwe. Kunyanya zvizvarwa zveZimbabwe vari kudzoka kubva kuSouth Africa. Asi tinoonawo sekuti dambudziko hombe riri mumaquarantine center mavari kupinzwa umu vasati varidiswa kuti vazoenda kudzimba dzavo. Nekuti manhamba evanhu vari kubatwa necoronavirus akanyanya kukwira kunyanya tichitarisa kwavari kubva kwaSouth Africa. Kwekuti coronavirus iriko asi haisi kubata vanhu zvakanyanya sezviri kuitika kana vanhu vazopinda mumaquarantine center umu. Saka pane dambudziko hombe hurumende yedu iri kuegerera zvizvarwa zvenyika yedu nekuti vari kubata chirwere mumaquarantine center umu. Pakuona kwedu zvinoratidza sekuti ndomavari kuchibatira imomo nekuti manhamba acho anyanya kuwandisa.
Tichipa usimuenzaniso Dr. Munatsi, Marumwe Zuro, unove musi wesvondo kwakaongororwa vanhu vaisvika 199 pakawanikwa 27 vaine chirwere. Zvinhu zvamungataura pamusoro peuwandu hwevanhu ivava vakawanikwa vaine utachiwana?
Sekutaura kwamaita 8% yevanhu vakaongororwa vakawanika vaine chirwere checoronavirus. Iyi percentage yakakura maningi tikatarisa even kunana Botswana, South Africa macho mavari kubva. Percentage yekubatwa kwevanhu nechirwere chekorona iri kuratidza kuti uminenge yakwira nekuti vanhu vari munzvimbo imwe chete vari kuzadzana chirwere munzvimbo imwe chete imomo. Tinonzwa vanhu vari kunyunyuta, hama neshamwari dzedu dzakadzokera kuZimbabwe kubva kuSouth Africa vari kunyunyuta kuti mavari kunoiswa umu. Hamuna ugaro hwakanaka, nzvimbo dzacho hadzina kunyatso kutaramuka. Vamwe vari kurara murume imwe chete kana pauya vamwe vacho vanongoswesa imomo zvakare vasina kupesaniswa. Saka zvinhu zvinonetsa kuti titi vanhu ava vakabva nechirwere tichitarisa tsanangudzo dzatiri kupuhwa nevanhu vari kupinda munzvimbo dzinoratidza kuti chirwere ichi chiri kutekeshera imomo. Panze pekuti maquarantine center anga achibatsira kudzikisa kuchapukirana kwechirwere, zvinoita sekuti ndimo mavachave kutotekeshera.
Tiri kuona kuti vari kunyanyotaurwa nezvavo kuti vabatwa nechirwere ichi vanhu vari kubva kunze, zvikuru vari kumaquarantine center. Izvi zvine mucherechedzo here wekuti vanhu vagara vari munyika vari kuongororwawo zvimwe chetezvo sezviri kuitwa vari kumaquarantine center?
Uwandu hwevanhu vari kuongororwa vari munyika vasiri vari mumaquarantine center hushoma, asi vagara varimo munyika kunyanya pamwe vanenge vachifungidzirwa kunzi vakambosanganawo nevanhu vane korona havasi kunyanya kutesa vanhu vakawanda ikoko. Zvinove zvinogona kuita kuti tipinde panjodzi kana chirwere chikange chichekechera munyika umu chisiri kuzivikanwa.
Ava vanga vari nyanzvi mune zveutano Dr. Edgar Munatsi vari paRunare neStudio 7 vari kuBritain. Mapurisa nemasoja avharisa dhorobha reUlawai nhasi mushure mekunge amanikidza vanhu kudzokera kudzimba dzavo, izvo zvasiya vakawanda vachishamisika nekusanzwisisa kuti chii chiri kuitika sezvo vanga vasingape chikonzero chekuita izvi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vatanga kudzimwa mudhorobha mangwanani kunyanya panguva dzekuma7 apo vanhu vakawanda pavange vave kuwanda mudhorobha vachiuya kumabasa nekuzoita zvinhu zvakasiyana-siyana. Nekuda kwekusanzwisisa kuti chii chaizvo change chiri kuitika, vamwe vanhu vange vachiita zvekutiza vachiratidza kutya. Studio 7 payasvika kunzvimbo inotengeserwa zvirimwa zvakasiyana-siyana kusanganisira muriwo nemadomasi muna 5th Avenue, taona mapurisa achiudza vanhu kuti vadzokere kumba. Pane rimwe garaji remafuta riri muna Joshua Mkabu Kongomo Street, taona masoja achiudza vanhu vange vaine motokari dzavo mumutsetse wekuda kutenga mafuta emotokari kuti vadzokere kumba. Mumigwagwa inopinda mudhorobha pange paine maroadblock vanhu vachidzorerwa kumba. Mumwe mugari uyu angozvidoma nezita rekuti Mashingaidze audza Studio 7 kuti adzorerwa kumba pane imwe yemaroadblock aya, asi haana kuudzwa chikonzero chekuti izvi zviri kuitirwei.
Papele rubluka yanga isingaiti patretwe grounds nezikiwi rakarebesa. Mapurisa tikati kochi pananda svikoteni yangu zvikanzi hakuna muti aibvunza kupinda mutown even mapasi zinhasi hatisi kutombotarisa. Ndikati well operation inosvika rini, mangwana inenge zvakadai here? Zvikanzi zvamangwana hatizivi but tangonzi tidaro nemaorders atawana from above. Tashaya zvokuita tikatozongoguma tadzokera kumba nokuti papa singapindiki.
mumwezve mugari wemubulawayo vaMoses Kumbweya vane bhizimisi rekutengesa muriwo nezvimwe zvirimwa vati vashamisikawo vave kungoudzwa kunzi vadzokere kumba. VaKumbweya vati mapurisa nemasoja anofanirwa kuita basa ravo nenzira inochengetedza veruzhinji kwete kuita zvinhu zvinoita kuti vanhu vatsamwe.
Ini ndamuka kuseni ndichienda kubhengi ndichindinotsvaga mari nekuti zvakabvumidzwa nemukuru wenyika piri kuzi mautongo eranawo kuti vanhu ngavabude mutaundi dai zvovaigoita vachiburitsa vanhu mutaundi mune zvakanaka kwotoburitswa mutaundi vanhu vachirobwa nekudzingirigwa. Ini ndiona pasina kumira mushe ipapo nekuti kuchovhera vanhu kuti vasvike kuzoti vanhu varieti. They are provoking the people.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vanga vasingakwanisi kutaura nesu sezvo vange vari mumusangano wavati uchapera mumaminitsi makumi mapfumbamwe. Mune imwewo nyaya, meya weguta reBulawayo Solomon Mguni vaudza Studio 7 parunhare kuti vakuru vakuru vekanzuru nechikamu cheCivil Protection Unit mudunhu reBulawayo vaenda kunoita ongororo mumusha weLuveve senzira yekuedza kugadzirisa dambudziko rechirwere chemanyoka chiri kubata vanhu vemunzvimbo iyi. Kusvika pari zvino, vanhu vashanu vashaya nekuda kwechirwere ichi uye vanoziva zviri kuitika vanoti nekuda kwedambudziko remvura vamwe vagari vekuLuveve vange vachichera mvura kubva mumatsime ane mvura ine tsvina izvo zvinonzi zvinogona kuve zviri kukonzera urwere. Kanzuro yeguta reBulawayo iri kupa vagari mvura zuva rimwe chete pavhiki nekuda kwekuti mvura iri mumadhamu anopa mvura kuguta iri yave shoma. Guta reBulawayo rinowana mvura kubva kumadhamu matanhatu asi pari zvino madhamu matatu pamatanhatu aya haachashandiswe sezvo asisina mvura. Vakambo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa vari nhengo yeMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vanoti zviri pachena kuti guta reBulawayo rine dambudziko remvura uye hurumende inofanirwa kubata nyaya iyi sedambudziko rinofanirwa kugadziriswa nekukasika.
Tinoromba kuti kune vanhu vatiri kunzwa vati vakatoshaika kari kuburuwa ine mhaka yemvura asi izvogona kudzivirirwa ndova atinoti maoral fecal diseases ayaya anofamba achibva mutsvina achienda mumvura yedu tozoshandisa mvura iri contaminated mvura ine utachiona utano hwevanhu hwokanganisika. Hapana zvinyowani zviripo apa. Hurumende ngaiona kuti Mburuwayo maita mvura. Hurumende ngaideclare state of disaster kuBurwayo kuitira kuti kanzuro yeBurwayo ikwanise kupemhawo mari ichibetserwa zvayakamboitiwa vagadzirise nyaya yemvura.
Mwedzi wakapera gurukota rekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vakaramba chikumbiro chekanzuro chekuti guta reBulawayo rinzi rine dambudziko rakakura rekuwanira vagari mvura yakakwana vachiti dambudziko riripo nderekuti kanzuro haizi kukwanisa kupomba mvura yakakwana kuti ipe vagari kwete kuti mvura yacho haipo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Ishava.
Dari nepamusoro nasirarasa chikumbiro chevamwe vagari vekuchitungwiza avanga vachida kuti dare reparamende rimbomira kuita misangano yeveruzhinji richinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri rekuwandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika. Thomas Ripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare vaDavid Mangota varasa chikumbiro ichi vachiti veruzhinji vane mukana wekupa pfungwa kuparamende kuburikidza nekunyora zvavanofunga votumira kuparamende. Mutongo uyu unotevera zvasvitswa mudare negweta resangano rechitungweza nemanyame Residents Association kana kuti kamera uye vashanda nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vatonderai Bhatasara avo vati misangano iyi inofanira kumbomiswa sezvo veruzhinji vasiri kukwanisa kufamba nekuda kwemitemo yakadzikwa nemutungamiri wenyika yeCovid-19 regulations. VaBhatasara vati pasi pemirau iyi iyo iri kusungira kuti veruzhinji vagare mudzimba ruzhinji rwevanhu harikwanise kuenda kumisangano yeparamende sezvo vanhu vakawanda vasina matsamba yekufambisa mumigwagwa ayo ari kudiwa nemapurisa nemasoja ari kurambidza vanhu kufamba mumigwagwa. VaBhatasara vati paramende haina chainoruza kana ikambomisa chirongwa chekubvunza veruzhinji nekuda kuda kuvandudzwa kuri kuda kuitwa bumbiro remiteme yenyika. Asi gweta reparamende panyaya iyi vaAndrew Demo vati paramende ingatadzwa kuita basa rayo riri pamutemo nekuda kwevanhu vashoma shoma. VaDemo vati miteme yeCovid-19 regulations inopa veruzhinji mukana wekupa pfungwa dzavo sezvo achibvumirwa kuungana vasingadariki vanhu makumi mashanu panguva imwe chete. Zvaturwa navamangota zvatsinirwa navabhatasara avo vati vamerera kunzwa kune vekamera kuti votora matanho api.
Dare iro rati ma hearings ma public hearings asiro chete mhando ya evanhu kuti vanokwanisa kuita ma contributions avo pada vanokwanisa kuti vanyore ma submissions avo sekuinvite kwakaitwa ne parliament. Saka dare raramba kuti rimise parliament kuti iendere mberi nema
VaDemo vati vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare.
Mutongo wapiwa ndinoutambira, that was the fairest judgment, so ndinoutambira ndinogamuchira, and my client was successful and I'm happy about it.
Zvichakadai mutauriri wecrisis in Zimbabwe coalition vaMavela Skumalo vati pfungwa dzichanzwikwa ipfungwa dzevanhu vashoma chete kubudikidza nemutongo waturwa nedare repamusoro.
Ingava iri pfungwa yakanaka yekuti tikokwanisa kunge tichiendawo kumatare dzimhosva tichimisawo kuti bill iri risava rinozoenda mberi pakunodhisikaswa zvakare muparliament, nekuti chimwe chidanho ichochi ichi chaichifarwa kuita chemapublic hearings hachina kunyatsoitwa mune zvakanaka tichionawo mamiriro akaita magariro ari kuita vanhu munyika panguva ino yelockdown nemafambiro avo nekuremerwa kwavari kuita.
Komiti yeparamende inoona nezvemitemo yakatotanga kuenda kune dzimwe nzvimbo munyika ichinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri iri iro riri kudaidzwa kuti Constitutional Amendment Bill No. 2. Bhiri iri riri kubata nyaya dzakawanda dzinosanganisira kupinzwa basa kwevatongi, muchichisi mukuru wehurumende, pamwe nekusarudzwa kwevatevedzeri vemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Dare ramagistrate muHarare nasi rarasa chikumbiro chamuzvina bhizimusi vaDelish Nguwaya chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo panyaya mbiri dzavari kupomerwa dzekukorovhera hurumende kuti ipinde muchibvumirano chekutenga mishonga kubva kukambani yekunze yavanomirira munyika yeDrugs Consulting SAGL. Mutongi wedare amai Vongai Muchuchuti vati vaNguwaya vadzoke kudare musi wa30 Chikumi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Amai Muchuchuti vati vanobvumirana nevachuchusi panyaya iyi kuti kana vaNguwaya vakabhadhara mari yechibatiso vanogona kuvhiringidza kuferefetwa kwenyaya iyi uye vanogona kutiza munyika sezvo mhaka yavakapara yakakura chose. Vatiwo vamwe vavanonzi vakapara navo mhosva iyi vari kunze kwenyika. VaNguwaya vanonzi vakapara mhosva iyi nemuridzi wekambani yeDrugs Consult Lea Deja uyo anonzi ari kuItaly kana kuti kuHungary. Rimwe remagweta vaNguwaya yavatafadzwa hungwe vanoti dare raona vaNguwaya semunhu asingavimbike sezvo vakamboita dzimwe nyaya dzekukorovhera vanhu nguva yapfuura.
Dare raramba kuti client yangu ipiwe bail nenyaya yekuti vanoti anokwanisa kuzonotaura nevari kunzi mawitness ari kutaura vanhu vanosevenzera kambani inonzi Netfarm. Varamba zvekare vachiti anokwanisa kupara dzimwe mhosva akapiwa bail dzakafanana neidzodzi vachitarisa kuti akambopomerwa dzimwe kudhara asi haana kubatwa nadzo.
Vatiwo havana kufara nemutongo wedare uye vanovimba kuti dare repamusoro richave nemuono wakasiyana na panyaya iyi.
Saka nekuda kwaizvozvo isi tichaenda kuhigh court kwatinofunga kuti high court inogona kuona muonero akasiyana yomurisi kuti apiwe bail. Nenyaya yekuti iko zvino hakuna munhu anokwanisa kufamba kubuda munyika. Saka kutya kwavanoita kuti anoenda kuItaly tofunga kuti imwe court inokwanisa kuona muono akasiyana.
VaNguwaya avo vanomirira kambani yeDrugs Consult SAGL neDrugs International vakasungwa nemusi wechishanu chapfuura vachipomerwa mhosva yekutsotsa kambani yehurumende inoita zvekutenga mishonga yeNatfarm kuita chibvumirano chekutenga mishonga inokosha mamiriyoni makumi matanhatu yemadhora ekuAmerica kubva kukambani yeDrugs. Vachuchusi panyaya iyi vanoti vaNguwaya vakanyepa kuti kambani iyi inogadzira mishonga, izvo zvakaita kuti bazi reutano nebazi remari vape Natfarm mvumo yekushanda neDrugs. Asi vaNguwaya vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa. Magweta avo anoti ivo semumiriri weDrugs havana chavakatadza uye vachatora kudare umbo hunoratidza kuti Deja uyo akatomboya munyika akaonana nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ndiye ainyora nekusaina matsamba ekutsvaka basa rekutengesa mushonga kubazi rezveutano. Magweta aya anoti wane humbo hunoratidza kuti drugs yakapiwa basa kuNatfarm mushure mekunge bazi rezvemari raita ongororo rikaona kuti kambani iyi yainge yakachena. Vaungwe vanoti kunyange vanguva yavaive ivo vaisaina matsamba ekutsvaka basa kubazi rezveutano hapana nhema dzakataurwa mutsamba idzi, nekuti kambani yedrugs inoita mabasa akawanda kusanganisira kutengesa mishonga. Vatiwo pachibvumirano chedrugs neNatfarm, drugs yakabuda pachena kuti mishonga yainotengesa yaiwana kupi uye hapana kana nhema dzakataurwa muchibvumirano ichi. Mutikitivha ari kuita nyaya iyi akaudza Dare kuti vakatanga kuferefeta nyaya iyi mushure mekunge bazi rezveutano raratidza kusafara nechibvumirano chedrugs neNatfarm. Asi Magweta vanguva yaanoti vane humbo hunoratidza kuti mapurisa emuno akatanga kuferefeta nyaya iyi mushure mekunge sangano remapurisa repasi rese reInterpol ranyorera kuZimbabwe Republic Police richida rubatsiro pakuongorora kuti mamiriyoni maviri emadhora ekuAmerica ainge aiswa mubhanga redrugs kuHungary yainge iri mari yei. Interpol yaifungidzira kuti paive nekusafambiswa kwemari zvakanaka kana kuti money laundering, sezvo drugs isina basa rayaiita raizivikanwa kuti iwane mari yakawanda kudai. Mushure maizvozvo hurumende yakabva yamisa chibvumirano chedrugs neNatfarm. Svondo rapfuura mapurisa akabvunzurudza vakuru vakuru kuNatfarm, bazi rezveutano pamwe nebazi rezvemari, uye vazhinji vavo vanotarisirwa kupa humbowo kana kusungwa nekuda kwenyaya iyi. Vanguwaya vakabuda mumifananidzo yakawanda vaine mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa pamwe nevana vava Mnangagwa Sean naCollins. Mifananidzo iyi yakakonzera mitauro yakawanda musocial media, vamwe vachiti zvose zviri kuitwa navanguwaya vari kutsigirwa nemhuri yemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vanoita mabasa emaoko pamwe nekutengesa zvinhu mumigwagwa vanoti havana mari yekuti vanyorese zviri pamutemo kuitira kuti vatange kuita mabasa avo sekurudziro yakapiwa svondo rapera nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Mabasa evanhu ava akanga avharwa pasi pemutemo weCOVID-19 National Lockdown, asi vazhinji vavo vanoti havana mari yekunyoresa mabasa avo kuitira kuti vavhure zvakare sezviri kudiwa nehurumende. Blessing Zulu Studio 7 anotipanya iyi.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations vaWisbon Malaya vanoti zvimwe zviri kudiwa kuti vatange mabasa zviri kuvanetsa, kunyangwe hazvo vatotanga havo kuchenesa nzvimbo dzavanoshandira.
Pari kudiwa tax clearance certificate, asi tinoona kuti havasi vanhu vese vanokwanisa kuita matax clearance certificates, uye havasi vanhu vese pari zvino vanokwanisa kuva nemahealth certificate, nekuti mitengo yacho inenge ichidiwa kuti vanhu vakwanise kutora mapepa iwayo iri nechepamusoro, uye vanhu ava vanga vakavharirwa mudzimba, havana mari dzekuti vakwanise kutora zvinhu zvakaita seizvozvo pari zvino.
Meya weguta reHarare vaHebert Gomba vanoti makanzuro akawanda angorasikirwa nemari yakawanda nekuda kwevanhu vasingabhadhare mitero, nekudaro vanoti vanotambira danho rehurumende rekuti vanhu ava vatenge marezinesi ekushanda.
Tero iyi inoumba guta ravo, ndayakuti kana vapedza kutengesera ipapo unodawo zvakare maservices eguta, unodawo kufamba murodhi yakanaka uchienda kumba kwako, unodawo kunwa mvura yakachena. Saka zvinhu izvozvo zvinodyidzana kuti tinge tichifambirana mberi hunge maparts acontributa to the functionality of the whole.
Nyanzvi nyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanotiwo vanozviitira mabasa avo emaoko ava ndivo vakabata upfumi hwenyika.
WeInternational Monetary Fund wakaburitsa magwaro anoratidzaiwo kuti Zimbabwe ndiyo nyika ine the third biggest informal economy in the world. Informal economy muZimbabwe inocontributa close to 60% ye gross domestic product kwa nchi zvigadzirwa zvese zvinogadzirwa munyika. Makaona zvakare gwaro re 2019 Labor Force and Child Labor Survey rakaburiswa neZimstat iro gore rino riri kutaura iro kuti informal economy muZimbabwe ino employer wanhu anosvika iwo 76%.
Mashoko aya atsinirwa nevanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera avo vanoti
tinobatsira kuti vanhu vange vachikwanisa kuzvishandira, vange vachikwanisa kuwanawo cheuviri, zvosimudzirawo kutengwa kwezvinhu kwanga kwadzikira. Kunozoita kuti hurumende iwane mitero value added tax. Asi tinoonawo kuti mukudzoswa kwavari kuitwa vari kudzi vange vachirejesta vobhadhara yavangati presumptive tax, zvichireva kuti hurumende yavakuda mari. Upfumi hwanga hwakuratidza kuti kusavapo kwevanhu ava veinformal sector kwaatambudza upfumi. Pane ongororo yakaitwa makore mana mashanu akapera nereserve bank, vachiona kuti informal sector yaitenderedza mari inokwanisa kudarika 7.6 billion pagore, zvichireva kuti vakakosha zvikuru muupfumi hwenyika inei.
Muzvinafundo Gift Mugano, imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology, vanoti kunyange vanozviitira mabasa emaoko ava vakakosha, hurumende haina zvinobatika zvairi kuvabatsira nazvo.
Nyaya yetax inofanira kunzwisisika pazvinhu zviviri. Chekutanga, isusu vanhu veZimbabwe tinofanira kubhadhara tax kuti hurumende iwane kuenderera mberi. Chechipiri ndechekuti isusu tobhadhara tax tida kuzvizira kuti tiibhadharire tax yacho iri kutibatsirei. Saka chiri kuitika ndechekuti nguva zhinji hurumende haisi kunyatsa kubuda pachena oro kushandisa mari yavapiwa tax kuti ibatsirewo ava vari kubhadhara tax kuti vagone kubhadhara tax yakawanda.
Vamwe vakawanda vanozviitira mabasa emaoko vanga vari kungoita wakiti nagonzo nemapurisa nemauto. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulum.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Makadi makadiko, Studio 7 nevateereri vaya tinofara kusangana. Ini ndinoitwa Traimo Tsakamana, ndiri kuno ku South Africa, Mpumalanga. Tinotoyambuka takabata nyama yembudzi chaishwa kuura yembudzi kumusha uku kuti chiite chiyambukiso kumakarwe muna Limpopo iri nhamo ha seka akunhamo serugare iwe dzano PF zvainoda kungotaura tinonzi chioro pati haisi munhu mumwe chero munhu iye anotungamirira akafa inoshandisa imwe system yairi nayo internal mukati mayo. So hai pakaoma vanandaba ningi nana tekere havaizomboraswa zvinezvi ivo vari ivo vene vemusangano vari dzivayo hasatotauri zvedu ana mutodi pweredzi. So pakaoma wakomana, chiitiko ichi kuzano hakuna inonzi permanent friend, hakuna inonzi permanent enemy futi. Vanamwanzira vakangotadza kuita game plan iyoyo yavari kuda nezano vachangokungura nhende shure. Ingati nao wanu mavile vinifomuz amonzo rapaiti EMDC is a political party. 2 years ago zuro uno onganiza wanu oti haisi party food. Ngasabu mekupusifu wako mwana uyu mwanzo rakada ungofana ni mvura ya emasawe ya murwizi inaita ushangwa neo hove zigara reze neo hove asuno tozo una kutipapa ya mvura ya kupatisipeta futu kubika same hove ya gara na yoku kupoto kwa kupoto kumboku. So hati mbunza shakadaro singo shandiswa tatenda hangu kawalige kuino itama rituals kugua rungwe munu iyo munu are ari munu yuka moyo ono itama rituals kugua re munu yuka ziwa kwa mulambo kuboera itasini jinonza ameno ameno wachangirea waka nengozi waka uraya saka kunda ito kugua rituals ma rituals ni ama chet kwete nungwe muna siri ama yako nukuda kuita ma political gains tatenda. Ndiyo Traimo Tsakamano, ndiri kuno South Africa Mpumalanga tatenda.
Ini ndiri Marvelous Mtanganya huye ndiri mu Washington.
Chabata sikuwa kumakume chirongwa chedu chanasi iwe inesu zakare mangwana kana mchida kutitumira samba mbozha, zitumire ku studio7@vovnews.com. Muno kwanso kunzwa na uzedu pa www.vovshona.com. Anukoneka ene mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Hola mugela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 16 hlangula 2020 ngu President Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje kwabahlolwe i COVID-19 izolo eZimbabwe kulabane abatholakale belayo. Ukukhuphule inani labahlolwe batholakala belayo laya kwabangamakhulu phose amane 387. Emhlabeni jikelele sebe izigidi ezedlula eziyisithiyagalombili 8.1 million.
Kukhomba ukwehluleka kahulumende ekuvikeleni abashali belizwe. Lokho kungaba ingozi kakhulu ma uhulumende engakunanzeleli ngoba sekuseduze ukuthi abantu babuyisile. Abantu balambile basuswa emakhaya liphango.
Ubulawayo namhlanje wethuswe kakhulu ngabezomvikela abaphonguvuka uBhova behlukuluza abantu bebavimba ukungena enzikini yedolobho. Kungela ngcazelo kuba lokhu kwenziwa ngasizathu bani.
Uhulumende kaPresident unangakusetshengizwe ukuthi ashakanaki ngempila kahle yabontanga labasakhulayo. Sibona ukuthi akabaniki amathuba okuthi bebezithuthukisa kwezomnotho kanye lokwezombuzo omusazwe.
Ela Zimbabwe limanyene lamanye amazwe awezekazi leAfrika unanza ilanga labatsha ele International Day of the African Child. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Ebantwini abahlolwe iCOVID-19 ngokutshona kwelanga langomvulo eZimbabwe, kulabane abalitholakale belegciwane leli, okwenze lakhuphuka inani labahlolwe batholakala belalo laya kwabangamakhulu phose amane 387. Abagoqela abangamashumi amahlanu lane 54 abasinde kulesi sifo sabulala abane. Abane laba ngabanye babagcinwe endaweni ezijeneyo zelizwe zama quarantine centers abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa. Asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi. Lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane phose amashumi ayisithupha 59,194. Emhlabeni jikelele abale coronavirus abatholakale belayo sebeyizigidi ezedlula eziyisithiyagalombili 8,150,931. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane 439,892. Abasinde kulomkhuhlane beyizigidi ezedlula ezine 4.2 million kubika abenhlanganiso eye Worldometer. Emazweni awezekazi leAfrika asebebanjwe belegciwane leli sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 251,866. Labulala inkulungwane phose eziyisikhombisa 6,769. Kwasinda inkulungwane ezedlula ezilikhulu 114,308. Kubika abenhlanganiso eye African Union.
Omsaka
umsakazo we Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku-VOA Ndebele la ku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ubulawayo namhlanje wethuswe kakhulu ngabezomvikela abaphunguvuka uBhova behlukuluza abantu bebavimba ukungena enzikini yedolobho. Abanye bebulawelwa amafastela ezimota kanye lokutshaywa amahlayana kungela ngcazelo ukuba lokhu kwenziwa ngasizathu bani. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ubulawayo lamhlanje uvuke evinjwa ukuba angene enzikini yedolobho. Wonke umuntu obeqonde khona ubesehliswa emabhasini ekhamaniswa ukuba abuyele emakhaya. Akula muntu obevunyelwa ukuya loba emsebenzini. Abezombusazwe uZulu kunye nabalwela amalungelo oluntu baveze ukukhathazeka ngenyathelo likahulumende lokuhlukuluzwa kwabantu. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube usole kakhulu inyathela likahulumende.
I-coronavirus kayivikelwa ngokuthi wethusele kumbutsha abantu, uyafundiswana kucetshiswane lozulu kubanjiswane. Kungumkhuhlane odinga ukuthi uzulu azwisise, uzulu abambisane layo uhulumende ukuze avikeleke. Lokho esikubone namhlanje amasosha lamapolisi esethusela abantu kungakhathalekile ukuthi umuntu ulesizathu esihle okungakanani sokuya edolobheni evinjelwa ukuthi ekabuyele ekhaya. Isigukhula wundi esingamukelekanga, ikwethusela abantu okungamukelekanga, ikwephula amalungelo abantu okungamukelekanga, yinto engafanelanga ibe khona. Kumele kusetshenzwe ngokomthetho ngokufundisana ngokucebisana, hayi ukwethusela abantu lokwephula amalungelo abantu ngendlela esikubone ngayo.
Osakhulayo wakobulawayo uNdodana Moyo ngomunye wabasole isehlakalo sanamhlanje.
Isehlakalo esenziwa ngamasotsha namhlanje ukutshaya umphakathi kungela sizathu kukhomba ukwehluleka kahulumende ekuvikeleni abahlali belizwe. Lokho kungaba ingozi kakhulu ma uhulumende engakunanzeleli, ngoba sekuseduze ukuthi abantu babuyisele. Abantu balandile basuswa emakhaya liphango, basuswa emakhaya yikudubeka yizibhedlela, bayatshaywa nje kuphela kungelalutho. Isenzo esibi kakhulu, siyasisola nje abahlali beZimbabwe. Pho sasikhuphela umbuso wamabhunu, nxa sizaqhubeka phambili sihlukuluzwa ngumuntu omnyama elizweni eselikhulule kudala.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo umabhalane we-ibhethi likaZulu usole ulaka oluvezwe ngabezomvikela namhlanje obulawayo.
Kulusizi ukubana amapolisa ahlukumeza izakhamizi ezingalacala ngenxa yokuthi bona abazuzanga iholo ngendlela kodwa bekukhangelele ngayo. Amapolisa yiwo abangela ukubana abantu bephile nzima, ngoba yibo bavikele lo mbuso omubi kangaka. Bachaya abantu, abantu bangathi bayatshengiselela, bayabachaya, bayababopha. Abantu abangalamacala bangathi behamba bethinga ukuziphilisa, amapolisa abahlukulezayo. So ngibona ngazathi kulusizi ukuthi amapolisa akhiphe ama-frustrations abo ebantwini abazidubekelayo, bamazi umuntu obahluphayo, bamazi umuntu ukuthi uhulumende abamdefenda daily ukuthi ngiyobadubekisayo, kabekele ukuhlupha abantu.
Isikhulumi sebandla le-MDCT umnumzana Khaliphani Phugeni uthi baphatheke kabi ngokuhlukuluzwa kwabantu ngabezomvikela.
Sizwa thina njengebandla le-MDCT siphatheke kabi ngento esiyizwa kuthiwa iyenzakele kobulawayo. Akukwazi nje ukuthi elizweni kuvuke sokutshaywa abantu, sokuvaliwa abantu abasakwazi ukungena etawuni, ngoba impilo yabantu iyaziwa ukuthi lapho. Le mibiko le ethiwa izimoto zilimele, sizozama ukuthi ama-MPs ethu lawa aseparlament, asizukuzama, sizoyenza le nto. Ama-MPs la aseparlament awubuze umbuzo iparlament mayihlala kusasa, mangabe kunesikhathi sembuzo ukuthi kanti kuhamba njani, kwenzakalani, abantu bathi ayo mangukuthi le mbike sizwa ingakhona ngendlela esizwa ngakhona hayi kutshaqisa umzimba lokho ukuthi uhulumende ngempela angatreat abantu ngale indlela.
Umnumzana Khaliphani Phugeni uqhubekele phambili ecela uZulu ukuba angaphatheki emisebenzini emibi ezenza isenzo samapholisa sibe yize.
Sisazama ukuyilandelela ngempela le into siyithole ukuthi kanti kwenzakala abantu bavuka nje sebetshaywa kangaka. Ngiyacela ke abantu bakithi bangayenzi anything ezonika i-excuse yokuthi balinyazwe batshaywe balinyazelwe leemoto zabo. Bahlale emakhaya ke sizame ukuyilandelisisa le nto sizwe ukuthi kwenzakala.
Isikhulumi sabakubutho uLieutenant Colonel Alphonse Makotore uthe ebuzwa ngesenzo samasosha lamhlanje ezweni wathi yena ukukhefu kazilutho inombolo zalabo athe bamele bakhulume incingo zabo bezingemukelwa muntu saze saya emoyeni. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi laye walile ukukhuluma ngalesi sehlakalo esithi usatshayela uzakhuluma nxa esephume emhlanganweni lapho aya khona kodwa sibe saya emoyeni lokhu engakaphenduli. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270 laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku-909 medium wave laku-4930, 6040 laku-15460 kHz ku-short wave.
Ngesikhathi i-Afrika inanza ilanga labatsha ele-International Day of the African Child, leli zwekazi libikwa seliyindawo elenani eliphezulu labatsha ukwedlula amazwe wonke womhlaba. Iyingcweti zenhlalakahle lentuthuko kaZulu zithi elakusasa leZimbabwe le-Afrika yonke jikelele ingaphumelela nxa uhulumende bengaqakathekisa inhlelo zokuthuthukisa abatsha. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilanga leli elithakazelwa mnyaka yonke mhlaka 16 Hlangula liyisikhumbuzo sabantwana abatshengisela emzini weSoweto kwele South Africa besola umbuso wabamhlophe owawulobandlululo owe-apartheid kodwa bagcina bedutshulwa. Ingcintshi zezombusazwe zithi ilanga leli liyisikhumbuzo sokuba abantu abatsha kumele baphiwe usekelo nguhulumende ngobe yibo ikusasa hatshi kwele Zimbabwe kuphela kodwa lasezwekazi le-Afrika jikelele. Umnumzana Mlindelo Mancitshana uchasisa ngokuqakatheka kwelanga leli esithi kumele uhulumende anikeze abatsha amathuba ukuze bavuselele umnotho welizwe.
Namhla lilanga lomntwana we-Afrika elibizwa ngokuthi i-Day of African Child lapho kukhunjulwa ukuqakatheka komntwana we-Afrika ngendubo alazo, ngendubo akhulele kuzo, lakukhangela ikusasa yakhe ukuthi vele yona imi njani. Konke lokhu yizinto ezikhangelwa ngelanga lanamhlanje. Abantwana be-Afrika baphakathi kohlupho olukhulu. Abantwana abasela okokwenza, imisebenzi akula, bayaluphala nje lokhu bezihlalele bengela okokwenza. Ukwenza ukulandela amalungelo abo, ukuthi benze amalungelo abo, sebephilela phakathi kovalo.
Unobhala wabatsha ku-MTC Alliance umnumzana Gift Osalo Siziba uthi njengabatsha ilanga leli kumele libamanyanise ukulwisana lobunzima ababhekane labo.
Thina njengabatsha kwele Zimbabwe sihlangana ke labatsha bonke kwele Afrika ukuthakazelela usuku lwabatsha ke Afrika yonke jikelele. Okutholakala ukubana ke kithi kwele Zimbabwe sikudubo olufanana lalolo olwayenzakala ke eSoweto olwayenza abantu abanjengabo Henry Peterson besukume ke belwisana lohulumende owayebancindezela ikakhulu ngendaba yamalungelo. Kwele Zimbabwe ke okokuqala kubana amalungelo anjengalawo okutshengisela ase aku constitution amalungelo anjengalawa ke okukwanisa ukukhuluma ke okufisayo lokusenhlizweni yakho ukuthiwa freedom of speech njalo ke sikhangela ke amalungelo ke masimayelana lendaba zomkhonomi lapho kubonakala kunti abatsha abaningi ke abalamsebenzi ngenxa yokubana ke lapha ke abaphezulu ke kuhulumende batshontsha izimali
lokhu kusekelwe ngomunye osakhulayo umnumzana Pride Mkhono yena othi abatsha bathwele nzima ngobuyanga elizweni
lapho ontanga abeZimbabwe bekhangelane lobuyanga obesabisayo ngenxa yokuyehluleka kwahulumende ukuthi banike imisebenzi kanye lokuba ancedisa ukuthi amabhizinisi abo ebe eqhubekela phambili esebenza ngesikhathi lesi ilizwe likhangelane le-COVID-19 uhulumende kapresident Mnangagwa sengizele hhayi akanaki ngempilakahle yabontanga labasakhulayo sibona ukuthi akabaniki amathuba okuthi bebezithuthukisa kwezomnotho kanye lokwezombuso zombusazwe
engcishi ecubukula ezombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uthi kumele uhulumende asekele abatsha ukuze indubo zabo zilungiswe
suku olusikhumbuzayo ukubana abantu abatsha bangazimisela bangayenza kube lomehluko kangaka endaweni kulezo abahlala kizo nxa sikhangele kwele Zimbabwe sinanzelelwa ukubana abantu abatsha bayahlukulwezeka kakhulu ngenxa yokuthi akulamsebenzi akulama-economic opportunities akulama-service delivery izinto ezinjenge-health izinto ezinjenge-education abakwanisa ukubana bezithole ngenxa yohulumende lowokhona olobugovu lokutshontsha kwezimali ukwenza ukubana kungasabi lama-resources ayenza ukuthi abantu abatsha bebe nekusasa elihle
kodwa umsekeli kanobhala wabatsha kubandla le-ZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi abatsha kumele basebenzelane lohulumende hatshi ukuphambana lezimiso zakhe ngokutshengisela lalapho kungafanelanga
lilanga lapho abantu abatsha basukuma khona bathi hayi sokwanele ukuthi sibe silokhu esincindezelwa ngamabhunu ukuthi sibe silokhu esihlaliswa ema-reserve ukuthi sibe silokhu siyaliswa ukuthola amathuba afanayo ngenxa yokuthi thina singabantu abansundu so leli langa yikho kwachitheka khona igazi lelo eliyilo elaba yintanga eyahlumayo yaletha uzibuse kuzwekazi le-Africa so leli lilanga esingasoze silikhohle lilanga eliqakatheke kakhulu lilanga esizaxoxa ngalo sifundise abazukulu lezi zukulwane ezizayo
ilanga leli lonyaka linanzwa phansi kwendikimba ethi Access to Child Friendly Justice System in Africa kule nkuthazo yokuba imithethwandaba yase-Africa kumele ibe lendlela ezingethuseli abantwana lapho bethonisiswa kumbe besipha ubufakazi ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 lonyaka akusoze kube nemibuthano etshiyeneyo ejwayele ukwenzakala kunanzwa leli langa ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu
lokhu sikudaba lunye lokunanza usuku lwe-International Day of the African Child lonyaka lunanzwa phansi kwendingimba ethi Access to a Child-Friendly Justice System in Africa. UMichael obe weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lomunye wabasakhulayo baseZimbabwe uNkosazana Salim Lambo owenhlanganiso yePlatform for Youth Development ngaleli langa.
Ilanga leli singathi ye liqakatheke kakhulu ngoba liyasikhumbuza ukuthi bakhona abantwana abafela ukuthi abantwana bethole ukukhululeka, bethole inkululeko, ukuthi bethole singathi ama-rights angathi angcono, ukuthi bethole the right to education, the right to shelter, the right to food. Abantwana laba singathi baba lezibindi balwela khona ukuthi sibele bamele bezithuthukise. Ilanga leli liqakatheke kakhulu ngoba asimelanga sikhohlwe ukuthi abantwana laba bazinikela izimpilo zabo.
Isihloko salomnyaka sithi Access to a Child-Friendly Justice System in Africa. Lokhu kusho ukuthini kuwe? Njalo nxa sikhangela indlela abatsha abaphila ngayo kwele Zimbabwe, ubona ngani lokhu kwenzakala na elizweni?
Nxa sikhangele inhloko yalo yalonyaka ethi Access to Child-Friendly Justice System in Africa. Singazama ukuchasisa sisithi ukwenelisa kwabantwana ukukwanisa ukuthi bephathwe ngendlela eyiyo kulethu leli ele-Africa. Ukuthi abantwana bayenelisa yini ukubanjwa kumbe ukuphathwa kahle.
Mwangi ukukhangele abatsha abaningi abaphila ngayo kwele Zimbabwe abaphathwa kahle vele singathi abala mathuba esengathi yiwo abamele bebe bewathola ngalesi sikhathi. Into le singathi ibangelwa ngokuthi uhulumende akalandeleli amapolicy zakhe ngendlela amele awalandelayo. Uhulumende akaziningi isikhathi sokuthi ezame sibili ukuthuthukisa abatsha. Nxa esezama ukuthi bathuthukise abatsha, uyabona ukuthi ubakhanyela ngokuthi ababahamba kuma-political parties aphi akhona. I-system yakhona ayikho fair, ayikho just.
Lapho inhlanganiso ye-African Union yaqala ukuthakazelela usuku lolu, babe khangela okwayenzakala kwele South Africa lapho abasakhulayo abensundu babhubha bese Soweto belwela amalungelo abo ngomnyaka ka-1976. Sikhangela indlela abatsha abaphila ngayo kwele Zimbabwe, ungathi amalungelo abontanga ayahlonitshwa na?
Kwele lapha ele Zimbabwe, amalungelo abontanga vele ahlonitshwa. Nxa yena umuntu ezehluleka ukuthi ehloniphe amalungelo omuntu omdala, vele kuyazicacela sibili ukuthi amalungelo abatsha kumbe abontanga ngeke vele bezihluphe ngawo. You find ukuthi abaningi batshela ukuthi kumele kube le access to water, access to shelter, access to education, kodwa iqiniso yokuthi vele abakuthole and akuhlonitshwa. Abantwana abaningi behluleka ukuhamba ezikolweni ngendaba yokuthi abazali baswela izimali zona zokuthi bebhadalise ama-school fees. Abanye amankazana and they are failing ukuthi behambe ezikolo ngendaba yokuthi umuntu uyangena esikhathini. Kodwa ukuthi ebe le-access yezinto zokuthi esebenzise nxa esesikhathini akala, sesebenzise amalembu, sesebenzise amahlamvu nezinye izinto ezokuthi zingeke sikwanise ukuthi sikhulume ngazo lapha. You find ukuthi no one is even being responsible ukuthi ebone ukuthi abantanga laba amalungelo abo are they protected. Kathesi sikhuluma ngendaba zamanzi, kulabanye abantwana abasebe safa kakhulu abagulayo abahuda ngendaba zamanzi kobulawayo ngoba akula access yamanzi aclean, akula access yokuthi abantu beyenelise ukuthi bethole abontanga laba amanzi okuthi benathe. Kathesi banathe amanzi angcolileyo abagulisayo.
UNkosazana Salim Lambo ngowenhlanganiso yePlatform for Youth Development ubexoxa lapho loMike Hobe weStudio 7 ecingweni eseChipinge.
Yebo yebo yebo, mthakazo omuhle. Sithanda ukulinxusa ukuthi lingene kuhlelo lwabatsha olwe The Connection namhla ngo-8 PM. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sikhangela ngesifo se-coronavirus. Sigxile kakhulu kudaba lokuvulwa kwesikolo. Sathinta njalo udaba lokutshengisela okwenzakalayo kwelemelika okumayelana lokukhuthaza ukuhlonitshwa kwelungelo labensundu. Silusize ukuthi ngeke liyenelise ukungena kuhlelo ngoba sisebenza sisezindlini. Noma kunjalo zulukandaba, uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho ke asihlanganeni lami uMike Hobe khonapha kuStudio 7 ngo-8 ntambama.
Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe siziphiwa nguSithandekile Mhlanga.
Ibutho likahulumende weNigeria lisezansi yalelo lizwe lapho eliqaphele abokholo lwesiMuslim abedlulisa amalawulo ababulele abantu abedlula ithumi lambili kulelo lizwe. Kuzaqhutshwa ingxoxompikiswano isiphangephange eSwitzerland e-United Nations Human Rights Council ngolwesithathu kulandela isikhalazo samazwe akuzwekazi le-Afrika esokuthi kucutshungulwe ukukhethana ngemihlobo lochuku lwamapholisa kwelemelika.
Okwamanje wothi ngiye ngidedele kuChris Gande efethulela udaba lwezomnotho.
Ukusungulwa kwemali entsha eyisisindo samadola alichumi i-$10 akuphathisanga ngalutho ngoba indwendwe lokhu zisanda emabhanga ngapha le ntengo yempahla ezitolo iqansa mihla ngemihla. Iningi selisehluleka ukuthenga ukudla okufana lenyama lesinkwa singakhulumi ngokunye okufana lochago lochukela. Usomabhizimusi umnumzana Angliston Sibanda njalo oyingcweti kwezenotho uthi impilo isinzima kakhulu elizweni.
Intengo iyakhwela mahlana nsuku zonke, impilo yabantu makhaza iqhubeka isiba nzima, kanti inkulumo iholo labantu balikhuphuki ikakhulu izisebenzi zikahulumende. Lokhu kubangelwa yikuthi i-exchange rate iqhubeka iqansa isiya phezulu, laba abathengisa imali ngasensitha bakhe beyiwisa ibewisa amandla edola lethu leZimbabwe, and khubese kusenza wonke umuntu okubhizinesi akhuphula intengo.
Okhokhela inhlanganiso yabaphila ngokuthengisa izitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni uthi intengo esisetshenziswa ngemali yakwamanye amazwe ukwenzela ukuthi isisindo sayo singabadleli indleko.
Yeah, mfoka Agande, okwenzakalayo ukuthi ke intengo eziningi sebesebenzisa imali yakwamanye amazwe esithi US dollar kumbe iRand, ama prices vele sebewabeka ngokuthi irate namhla emsikeni omnyama iminjani. So wenazela ukuthi ama price angkhona sehamba lokuthi imali itshintshe njani emsikeni lapho kuthengiswa khona izimali kakhulu, imali yakweMelika i-US dollar kanye le-rand lase-South Africa. Yikho sokubambe ama-price okuthi abantu abaningi abasakwanisa baxotshane le-rate ngoba imali zabantu vele nje zona zimensi kazikhuphutshulwa zilandela intengo kumbe zilandela laba abaphethe izimali, laba yibo abathengisa izimali ezitaladeni okuyikho khanya ngani kuthiwa baya balokutsho ekukhweleni kwezinto ngoba abezitolo balandela bona. Kulobunzima kakhulu, abantu bayadubeka, bayahluleka ukuthenga ukudla abantu ngoba imali zabo azihambelani njengoba ngishilo mina lokuguquka okwenziwa emsikeni omnyama laba bathengisa imali.
Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi intengo isikhwela mahlayana nsuku zonke.
Isikhwela malanga wonke intengo lapha eZimbabwe. Imbangela enkulu yikuthi isisindo sezimdola siqhubeka sigugudeka mihla ngemihla. Kathesi usufuna 70 zimdollars uze ufike ku 100 zimdollars uze uthenge iUS dollar elilodwa. So sokusithi ukuthi intengo yezinto esizisebenzisayo malanga wonke ezinjenge sepa, impuphu, amafutha okupheka iyakhwela ngoba ukuthenga iUS dollar sokubiza imali eningi eyamazimdollars.
Usibanda uthi ukusungulwa kwemali entsha i-$10 ebambeneyo akuphathisanga ngalutho.
Akuphathisanga ngalutho, ngijeni komlayo angase ngiyibambe i-$10 leyo. Usikophela ukhona okumele kusebhe angazi ukuthi aqedwa nini ngobe emali ikhejise ezimali emabhanga kusukusele reserve bank kusuze emabhanga. Imali leyo siyithwela isifezandeni zabosiphatheleni emabhenki kayikho. Abantu namhlanje sebeyosotshazeka besize emalayini okuzolayinela ukuthatha izimadala zabezinto esingatshela ukuthi emalayini emabhenki. So asikwazi ukuthi kwenzakalani njalo ngobani abathi imali leyo ingachithwa reserve bank ikhanye iqonde ezandleni zabosiphatheleni ingahambanga emabhenki. Ngesinye sezinto okukhangelele sikhangele ukuthi uhulumende azilungise lezimadala anti-corruption commission.
Umphathi ntambo wezenotho umnumzana Mthuli Ncube wayethembise ukuthi ngemva kokusungulwa kwe-$10 kuzasungulwa enye njalo imali entsha i-$20 ebambeneyo. Wazise ngeviki edluleyo ukuthi akuseyi kuba njalo, kodwa kazange acace ukuthi sizathobani senza imali le ingaseyi kusungulwa. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Singeke ehlukani mhlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela. Kwabahlolwe iCOVID-19 izolo eZimbabwe, kulabane abatholakale belayo. okukhuphule inani labahlolwe batholakala belayo laya kwaba ngamashumi phose amane 387 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisishiyagalombili 8.1 million. Ubulawayo namhlanje wethuswe kakhulu ngabezomvikela abaphonguvuka ubhova behlukuluza abantu bebavimba ungena enzikini yedolobho kungela ngcazelo ukubana lokhu kwenziwa ngasizathu bani. EleZimbabwe limanyene lamanye amazwe awezwekazi le-Africa ukunanza ilanga labatsha ele-International Day of the African Child. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguFrancis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.